kuitirawo vamwe zvaunodava kukuitirawo upenyu imi ndubindu mudikani
mimanzi yemagitare ndakaitanga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira redio saka tainzwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chimusic iyai saka sungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudii mukomana achitanga zvemagitare
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaiva varaidzawo ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyatsa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza ndichivaridziraridzira ndaiona mai vachinyatsosekerera panguva inenge iripo baba paya paya ndikaridzaridza mudhara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufana wanga ari kuna tii
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoredza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
nemachallenges akawanda atinosangana nawo muindastry like kushoterwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kumastudios dzimwe nguva kuzowanawo mastudios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva mabhendi members angu ndeye kunonganongapo nekunonganongapo nekunonganongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata munoenda kuyoutube yangu yakanyorwa nzi trust chimombe ndiriko ikoko musubscribe facebook ndiripo futi zvakare trust chimombe munondibata pawhatsapp ndiripo munobata ipapo 064-865-2268 isouth african rage ndiri muno musouth africa ndokwatinenge tiri saka miyuzic yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nhasi woza friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo ndinoperera mutadero
Thank you. Thank you. Yeah.